vanhu vakasungwa vakavashanyira ruviri yekutanga ndakavashanyira kuRotenrohr Magistrate Court nemarimwe zuro. Kozoti nezuro ndakaenda kuRubi Maximum Prison ndichinotarisa vasungwa variko. Kune vasungwa vanosvika zana vakasungwa nenyaya yemademonstrations iyi. Chandakaona ipapo ndechekuti vanhu vaingokumbwa sokuti kumusha weEpworth kana nemabvuku paingotorwa chete pakachero paonekwa pana wakopana vechidiki vavavo vaingotorwa whether kuti aita mhosva kana kuti haana kufara mhosva. Chechipiri ndechekuti vanhu vakarohwa zvakaipisisa vanhu ivavavo. Nevakanga vasina kumbopinda mudemonstration yacho vakanga vatoshanya kune dzimwe nzvimbo vakazoya vakati rounded up nemapurisa nemasoja vakarohwa zvakaipisisa zvikuru. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu ava vairambidzwa kudya chikafu saka vakanga vaine nzara chaizvo kukoti kwavakanga vari. Takazama kuenda nechikafu kumasales ekukoti kuya vakaramba kuti vapiwe chikafu vachinzi vanozonopirwa kujeri. Kujeri ikoko havana kuwana chikafu. Chechina ndechokuti vanhu ivavo vanzi vaitwe fast track. Fast track zvinoreva kuti munhu anobva asungwa obva atongwa ipapo ipapo.
Ko zvii zvakaipira kutonga nyaya idzi nechimbi chimbi?
Mutemo wedu unoti iwo kana munhu achinge asungwa anofanira kunge achiona magweta ake achiwana nguva yakawanda yekuzvidzivirira nguva yakakwana yekugadzira nyaya yake yekuzvidzivirira. Vasungwa ava havasi kupiwa nguva yakakwana vakangobva vangonzi nemaprosecutors acho munhu wese ari kuitwa fast track. Tinoona kuti vachibaya kugweru vakaitwa fast track. Kouyazve kune mukomana wekuchivhu akaitwa fast track akabva atopiwa makore mashanu mujeri. Mutemo wedu weZimbabwe, constitution yedu yatakagadzira haibvumire kuti vanhu vambunyikidzwe kodzero dzavo pakuzvidzivirira pavanenge vakuenda kumatare. Saka tiri kuona kuti idirective yakabva kumusoro nokuti mamagistrates ese ari kungoti vanhu ngavaitwe fast track. Nepamwe paunoona kuti vanhu ava havana kumbopiwa nguva yekuzvidzivirira. Munhu ari innocent until proven guilty. Asi tikona kuti vanhu ava vakatopanishwa already vakarohwa vakanyimwa chikafu kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa.
Ko vakakuvara vari kubvumidzwa here kuenda kuchipatara kana kuonekwa naana chiremba?
Chatakaona ndechekuti vaakujeri vaakuenda kunoona vana chiremba hongu. Asi vana chiremba wacho vakanga vaine dambudziko rekufamba kuenda kujeri. Asi vanhu hongu vari kubvumirwa kuti vaende kunorapwa. Tese tinoziva state iri mumahospitals edu.
Tichitarisawo imo mugwagwa yemuZimbabwe, zvinhu zvakamira sei? Mapurisa nemauto vachirimo here mugwagwa?
Hongu varimo. Tiri kuona kuti kumisha yakaita seichitongwiza Epworth, mabvuku nemisha mizhinji mahigh density suburbs kune maroadblocks ariko anenge aine mapurisa nemasoja. Isu mutemo wedu weZimbabwe unoti maroadblocks anoitwa nemapurisa. Zvese zvelaw and order izvi zvinoitwa nemapurisa, hazviitwe nemauto kwete. Mauto haana kutrenwa kuti aite law and order. Law and order zvinoitwa nemapurisa. Uyezve mutemo wedu unoti mapurisa anofanira kushandisa kana achinge achida kushandisa chisimba, anoenda achishandisa zvinhu zvisingakuwadzi kutanga, wozoshandisa zvinokuwadza kana pasina chimwe chekuchaita. Somuenzaniso, vanhu vanokandirwa tiegas, vanhu vanogona kurohwa nemabaton sticks, vanhu vanogona kurohwa nema kana kupfurwa nemarabba bullets. Asi chatiri kuona ndechekuti pakabva pashandiswa force yakakura.